vanhu vaungana pamunamato wekurangarira vatsvangirai varumbidza zvikuru mabasa akaitwa nemusi mukurwira utongi hwejechetere mutungamiri wezimbabwe national students union panas vapasho rafael swanda vati vadzidzi vanorangarira musi semunhu akaita kuti vawane kodzero yekukwanisa kutaura matambudziko anosangana nevadzidzi
toda kutenda kuvatsvangirai because akati introducer kune chinhu chinonzi academic freedom where we are now saying kuti taane right to education not only kungopinda muklasi but sematertiary students takutowana zvimwe zvinhu zvekuti zva kutoti prepare kuti tibecome magood national leaders saka we are here to follow his footsteps we are here kungotevera legacy yake kuti atanga something saka we are moving forward with what he has started
kanzura uye vari sachigaro vechidiki mumdct mudunhu revulawayo vamalandi umuve vati vatsvangirai munhu aikwesesa kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri vatiwo vatsvangirai vakafa vachirwira kuti vemapato anopikisa vaite mushandira pamwe pakubvisa utongi hwezanup f vakatiwo zvakakosha kuti shuviro yavo iyi izadzikiswe
pakufamba kwedu mabato retu kakasplita into two groups but mazuva ekupedzisira avo vakafoma inonzi mdc alliance bring vana vese vaive mubato iri together kuratidza kuti vari kuti nonda kuinda vana vangu saka chisarai muri mese saka ndozva tasara nazvo saka tiri kukurudzira vanhu vese varoda power kuti vazive kuti isusu vechidiki tota kuwana zvatati takavimbiswa navatsvangirai saka izvozvo togona kuzviwana kana pabatana
mumiriri webulawayo metropolitan webato remdc mudare reparamende mai jasmin tofa vatiwo rusununguko rwechokwadi rwuchauya chete kana bato rezanup f rabviswa pautongi
vanga vakazvipira chaizvo chaizvo kuti vasunungure vana vezimbabwe vatisiyira basa guru nekuti vachirwara vakatozviona kuti zviri right kuti vatore vanhu vese vavasanganise vanga vari mubato vakabva vese kuti uyai tisangane nokuti ndega handisi kukwanisa mega musi kukwanisa but tikasanganisa musoro yedu tokwanisa kusunungura vana vezimbabwe so tikaregera isusu kutora basa iri tinenge taita kuti zvavakashandira hondo yavakarwa vakangotambisa nguva yavo tinenge tadisappointa stereki mutungamiri vedu vatsvangirai
mumwe mutsigiri wemdct vacrashmos vanda vati shuviro yavo yanga iri yekuti vasati vavigwa mutumbi wavatsvangirai dai waendeswa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika kuti veruzhinji vakwanise kuonekana negamba ravo
tinonzwa kurwadziwa kukuru nekurasikirwa kwataitwa negamba redu gamba redu raiuya kuno richipota nyika yose richitifundisa nezvedhemokirasi zvino tine chikumbiro chokuti dene bhodhi yavo yakutenderera nyika yose vanhu vachionekana negamba ravo rakavasunungura muzvinhu zvakawanda rakazivisisa zvinhu zvakawanda tinotenda kuti gore rino zvikatatika shanduko tigokwanisa kuti tichiyambuka sezvo vatisiya tava kusvika mukenani
vamwe vange vari panyaradzo iyi vanosanganisira mutungamiri wemdc vawelshman nube nevamwewo vanosanganisira vadavid coltart navaeddie cross vatsvangirai vachavigwa kumusha kwavo kubhuyera mudunhu remanicoland ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava